Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 3rd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about World AIDS Day and the AIDS scourge.
On Saturday, December 1st, 2018, Zimbabwe joined the rest of the world in commemorating World AIDS Day with the National AIDS Council in conjunction with the Minister of Health and other stakeholders converging in Mazwe District, Mashonaland Central Province.
This year the theme was Know Your Status. The National AIDS Council says the theme comes against a background of HIV infections that continue rising and also encourages people to know not only their HIV status, but also tuberculosis, sexually transmitted infections, or STIs, and other non-communicable diseases, chief among them, cancer.
Health Minister Obadiah Moyo and First Lady Auxilia Mnangagwa were guests of honor at the function.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
You can also find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com. We are also on WhatsApp on number 001-202-465-0318. Yes, on Jalo Foyt.
I'm a pillar gift shooting.
I'm Pilate Chonga Kuja.
The Wongo Kuenera, 1 month to Singaonik.
Yeah, got a chaggy morning show, Foyt. He got a stroke of civil. He got no one.
I know. Yes, so. I never tell it, never English. I got a mom show.
You're fit.
Yeah.
I got a chaggy. I want to come for 6:30 a.m. You should learn at Tinder. I can hold that.
Ichirova.
Yeah, kakul.
Manzi mvura 6 to 6, mvura mvumbi.
Yeah.
Ndo basa raidi ku Studio 7 ndero kupa kupakura zvatei tichida kuti vateereri vange vachinzwa. Tichidzidzawo kubva kwavari vateereri. Saka nhasi Gibbs tiri kukurukura nenyaya rezuva reWorld AIDS Day rakacherechedzwa muZimbabwe zuva iri nemusi wemugovera musi wa 1 zvita 2018. Zimbabwe tingati bazi rezveutano rakabatana neNational AIDS Council nemang masangano vakaita mhemberero kuGlendale kuMazoe District mudunhu reMashonaland Central kwatinozva kuti kwakaungana zviuru nezviuru zvevanhu zvakauya kunocherechedza zuva iro reWorld AIDS Day. Pakanga painewo zvinotandadza mimhanzi kubva kuzvikwata zvakasiyana siyana zvemagitare kusanganisirawo zvikwata zvinobva muMashonaland Central. Tichitaura neveNational AIDS Council vanoti vakasarudza dunhu reMazoe District nekuti inzvimbo yavakaona sekunge iri kuti uwandu hweutachiwana kutapurirana huri kuti kwirei mudunhu iroro, vachiti inyaya yekuti inzvimbo iri kucherwa goridhe uyewo inzvimbo ine kurima zvichinzi nzvimbo dzakadaro idzodzo nekuti kune uchiwanikwa dzimari kunoitawo nyaya dzekuti dzepabonde dzinoti wandei zvichizoitawo kuti nyaya dzeHIV idzo dzinge dzichikwira. Tanzwawo zvakare kuti vakanga vari paurongwa ihwohwo sevanyarikani vaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa pamwe chete negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Ipapo Zimbabwe yakaparurawo ratingati dingindira kana kuti theme yekuti Know Your Status, ziwa paumire, asi kwete panyaya yeHIV chete. Panyaya yezvimwe zvirwere zvakaitawo segomarara inonzi cancer, kuti TB, nyaya dzesugar nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe zvakana zvisingaoneke kuti munhu anacho zvekuti unenge uchingonetseka nacho, asi ukatestwa woziva kuti wakamira papi. Kana wakanga uine cancer, vamwe vazhinji vanozongoiona yatobuda, vamwe vazhinji vanozongoionawo munhu atoshaya kunzi akanga aine cancer. Saka musiyo yekwaipiwa mikana yekuti vanhu vange vachienda vachiongororwa vachionekwa zvirwere zvakaitawo saizvo zvinonzi muchirungu non-communicable diseases. Asi nyaya hombe yakanga iri yekuti vanhu hanzi vaizvipira vachienda vachinoongororwa kuti vane zvirwere zvakaita sei kusanganisirawo zvinotapuriranwa zvepabonde angadzima STIs. hanzi vaendawo vachinoongororwa. Takanzwawo zvakare vari kuraramawo neutachiwana hweHIV vachipupura kuti aiwa ukawana nguva yekuti unge uchiziva paumire nekukasika unoraramawo makore akawanda nekuti unenge wakwanisa kunge uchiwana mishonga. Ndo zvimwe zvatoda kuti kurukure imi kwamamuriwo nekwamuri nhasi tiudzewo kuti zuva iri makatisherechedza sei. Zimbabwe yasvika papi nekurwisana nedambudziko iroro reHIV AIDS uyewo nezvimwe zvirwere zvatataura izvozvi. Tizivisei, pindai muchirongwa, tichakupai zvakare nhamba dzekuti munge muchifona. Tamboti munofona pa 001-202-619-2077. Tiramba tichiyeuchidza Gibbs.
Kunjalo ke utonga selipaulele sibilo esixoxa ngakho ke namhlanje sixoxa ngosuku lweWorld AIDS Day. Lapha ke kukhulunywa ke ngokuthi kambe sokwenziwani ukuthi kunqabelwe igciwane lengculaza njalo lokuthi abantu abala ingculaza baphila njani kumbe baphila njani labo abalegciwane kuphela HIV. So ke sibonileke eZimbabwe kade ngani kukhona kade bekwenza kwenza ukuthi abantu baxoxe ngodaba lolo. So siyabona sibili ukuthi abantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele silakho lapha okwethulwe United Nations AIDS ibhala ukuthi 9.4 million abantu bakhanya ngazani abakwazi ukuthi bame njani ngodaba lwe-AIDS kumbe HIV. So ke singakhumbula kahle isihloko salonyaka somkhankaso sithi know your status. So ke abantu abaningi khanyazana bakwazi ukuthi bame njani. So ke ngizokuthosa sithi labantu becingweni sime njani baba.
Tina Mr. Dumisani Nkomo vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry vari muZimbabwe. Welcome to our show, Mr. Nkomo. Yes, I think you can tell our listeners and viewers how important the World AIDS Day is to Zimbabwe and the world in general.
Maybe ngamafutshane ngingatsho, I think right now ngikhuluma isiNdebele.
Yeah, khuluma baba.
Ngamafutshane ngingatsho ukuthi kuqakathekile ukuthi sibe sikhumbuzana lanxa mostly ilanga leli abantu sebelithatha to make money. But ilona ngwalo lijonga ukuthi sibe sikhumbuzana, let's we forget lapho sivela khona lokukhuthazana njengoba sisitsho. Ngibona ngani challenge ekhona ikithi kubobaba when it comes to testing. We are saying utobaba, let's go for test so that we protect our family, our partners. Abantu abaningi abahamba besiya ku-testa ngomama. Now, well, we would see Tanguzisi because now we are trying to bring a lot of things. We would see know your status, diabetes, whatever. No one has ever before. But the thing is, on every corner, I think I will need against the HIV and AIDS. Like what I'm saying, maybe no one has ever got as we go. I think I will need a lot of people to be relaxed. And you will discover that there are a lot of false reports for our reporters to get funding as if they are winning the war against HIV, especially in Zimbabwe. But we have a lot of young people who are getting infected each and every 2 minutes. Yeah, that's what any research in somehow, in message, I have been in jail. People are now enjoying it because when you talk of AIDS, people are now making a lot of money. I don't think even the Bafisa Lobuti Umuti no Utoladas. But what we are saying is the World AIDS Day must come to remind us so that maybe things as a course of leaders, we need really to put a lot of effort on educating, especially men. I'm a man, I know Ubuti Senzanjani. We need to be tested, and I'm encouraging a lot of men to go for tests. HIV, not with diabetes, with HIV, because that's where esile problem ekhona enkulu kakhulu.
Siyabonga kakhulu. Ms. Tinkomo vari kuti varikurudzira vanhu kuti vaende vanoongororwa pavamire zvikuru kuvanhurume, hanzi zvikuru varume. Tisinotya kuenda kunoona kuti ndakamira papi. Saka tinokurudzirwa kuti tinge tichitora matanho ekuenda kunoongororwa. Vatiwo zvakare nyaya iyoyi kana ndanyatsonzwisisa pavakuluma nesiNdebele vanenge vabata nyaya yekuti vamwe vanhu vanenge vakupinda kuti vagadzire mari kubva muzvirongwa zvine chekuita neHIV AIDS zvisingananga nekubatsira vanhu. Ndofunga kuti havana vatrust govere parunaregi.
Yes, I'm told we've got Mr. Trust Govere of the National AIDS Council is the advocacy coordinator, Harare. Mr. Kobere, good evening and welcome to the program.
Good evening, how are you?
Very fine. Tell us a bit about the World AIDS Day commemorations in Zimbabwe. What happened over the weekend?
World AIDS Day. Tinoita gore negore. Asi tichiita gore negore, izuva rinoswa 1 December. Ratinoti rine zvinangwa zvina. Ratinoriitira chekutanga ndechekukuye uchidzana nekurangarira hama dzedu dzakashaya nekuda kwedenda reHIV. Chechipiri ndechekureza awareness on HIV and AIDS. Chechitatu ndechatinoti call to action. Tatarisa kuti HIV and AIDS ndezvipi zvatakuda kuti vanhu vange vachiita, ndezvipi zvatakuda kuti vatungamiri vedu vange vachiita, ndiyatinoti call to action. Chechina chekupedzisira izuva ratinoshandisa kutarisa, yatinoti taking stock of where we are. Munhoroondo yeHIV tinoda kuziva patari patiri kuenda. Saka ndozuva rakasarudzwa kana kuti rinopembererwa pasi rose kuti ritarise zvinhu zvina zvandataura izvozvi. Saka isusu seZimbabwe tinotenderera maprovhinsi ese tichitenderera zuva iri. Asi gore rine iri takatenderera tikaona kuti Mashonaland Central ndo yaprovhinsi yaakuti tikomemorate World AIDS Day. Asi Mashonaland Central tinozotsvaga district rine denda ratinoti ndiro rine zvinhu zvingange zvichikonzera kuti HIV irange ichiparadzira. Saka mumazoe takaona kuti ihotspot. Atinoti mahotspot ndomaareas atiri kuti ndoari kuparadzirwa HIV. MuZimbabwe tine mahotspots anokwanisa kuita 20. Mamwe mahotspots 18 acho anowanikwa kunana Max South uko kwatakaganhurana neSouth Africa. Tozoti mazoe iri mwe H19. Imwe yacho iri kuMashonaland East. Saka mazoe ndiyo yatakasarudza kuGrendale kuti tinge tichirangaridzana nevanhu veimomo tichivayeuchidza zvedenda iri. Mazoe inzvimbo inoitwa zvemaini, atinoti maartisan maini kana kuti muchishona kana kuti vamwe zita vanoriti makorokozi. Ndo zvekare munoitwa zvekurima zvakanyanya. Saka vanhu ndinoda kuwirirana nemumwe kambotaura kuti pakati batwe yemari kana kuti kahomo zvinhu zvinonyanya kuparadzira HIV zvinonyanya kuparadzirwa pabonde, nenzira yepabonde. Saka tinoona vanhu vaakuita zvakawanda zvinoenderana nepabonde. Saka gore rino timu yedu yainge ichiti Know Your Status. Ndichireva kuti handichade kuti vanhu vazive status yavo paHIV. Pane zvimwe zvekare zvatakuda kuti vazive zvinosanganisira TB, zvinosanganisira zvirwere zvepabonde atinoti maSTI, zvinosanganisira kunyanya cancer nevakadzi nevarume, nediabetes atinoti non-communicable diseases. Asi takatarisirana zvekare mati imimi chandingati seZimbabwe chatakanyanya kupemberera ndechekuti taapapi seZimbabwe. Kana tichitarisa muZimbabwe tinoti isusu tine vanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV. Pavanhu 1.3 million people vari kurarama neutachiona hweHIV, taakusvika pa 1.2 million vataisa pamapiritsi atinoti maARV. Vasara handi kuti hatisi kugona senyika. Vasara vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV asi vasiri kuziya pavamiri. Saka isusu basa redu rataakuita nderekuti vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV vasiri kuziva pavamiri vatestwe, vombva vatestwa pachirongwa.
Thank you so much.
Kana tavatesta vanobva vatoitwa test and treat, havachamirira, havachaite sei.
Thank you so much. Wagoveri, rambai muri parunhare. Timbotora vateereri, tine vateereri vaviri vari parunhare. Gibbs, ndofunga tine vasikumbuzo
moyo. Baba moyo, kunjani? Baba sikumbu, siyaphila kakhulu, kunjani kona ngapha ekoli?
Hayi, ekoli kunyunyana nje, ngathi kube tumo.
Ungathini ke ngodaba lwe-AIDS commemorations?
Udaba lwe-AIDS commemoration kuyinto enhle ukuthi kwazise abantu nokuthi abantu basetshe okusemzimbeni yabo okubakhathazayo okungaba yingozi empilweni zabo bafundiswe. But manje inkinga leyo eyokuthi kunezindawo lathi njengoba loba betsho esinikeza ama-statistics le ndawo lakhe ezingakubona ufana emagushini lapho abangafiki khona wathatha kanjani ama-statistics endaweni ezinjalo. Okokuthi noma ngutitshala uyakwanisa ukuqeda 1 week engazange aze esikoleni kungela muntu owaziyo ukuthi utitshala onje ngayanga emsebenzini for 1 week. Senikwazi khonapho ngithi ama-statistics bathatha kanjani endaweni ezinjalo ezi akunamgwaqo akunalutho ama-phone number siyo le ama-cellphone number abathengelwa ngabantwana shokuthi kodwa ubona ukuthi bathamise that information ema-head office abo basebenza kanjani.
Okunye ke gciba khona
ya nokuthi abantu abagulayo khona abantu abathatha amaphilisi manje mhlawumbe ukuthi azalashwa kodwa ma besaqala lwana amaphilisi abakhulela kwesinye isikhathi baye befuna ukudla isikhathi esiningi ukudla kwakhona akukho ifiyeli manje kayikho abantu basokola kakhulu kulona leli dabeni njengalelo basiza kanjani.
Okay, good. Hayi, sasimbuze ke ubaba khonapha esilayo. Ye, so ke ubufuna ukuthi simbuze usakhona kumbe uyabambile?
Hayi, ngingambuza mali nganginika ichance ngingambuza nama kunankinga.
Ye, cela umbuze ngesikhiwa ngoba mbona zani isindebele ngingazi ingxoya sazi akuzama ukumbuza khona kuthiwa ngigobele
ugobele ngingambuza la ngesishona
ye
baba wasigobele fane nzimbo zakaita sekunanalupani kumagushini kokusinaka namota ziri kufambako uda kuti ndizive kuti ma-statistics pamunomatora munowatora sei panzvimbo dzakaberi uye chechipiri kune vanhu vari kupinda ilake vari kutanga kuchirongwa kutanga kupinda kuti vapinde mumapiriti vasina zvikafu like mvura hainayi kumasaiti akaita sekunana lupani senda kunana pinga zvandiripa munoenda kuto kuti vanhu vacho munoita sei kuti muvabetsere nechikafu because vamwe vachona vanhu vasina kana cheuviri chinovabetsera hamene kuti mimi sevanhu vehurumende ndinoita sei kuti vabetsere kafu.
Vachigoere mungapindura here nai baba?
Ndinotenda. Mubvunzo wekutanga
ndewekuti
tinoziva sei tinoita yatinoti pachirungu mathematical modeling tichishandisa vanhu vanoenda kuchipatara tichishandisa masurvey atinoita kupera kwemakore kana anoita mashanu kana kupera kwemakore atinenge takatara tobva taziva kuti nzvimbo idzi saka tati kuna ana Rupani munhu kana achinge apinda patreatment yezvinezvi pari zvino nekuda kwezvatinowana atinoti maresources takati shistay focus mbichana tikati ezvinezvi chikurukuru kuisa vanhu pamushonga kana taisa vanhu pamushonga tinoziva kuti vanoda chikafu asi sehurumende tine vanhu vatinobata navo vanotibatsira sehurumende vanokomplimenda maefforts edu ndo vanhu zvekare vatinenge taakutsvaka kuti kana isusu taisa vanhu pamapirinzi chiuya iwo mupe chikafu ruvanhu saka isusu tine madepartments akawanda ehurumende hatisi kuti tiri kugona zvese asi panutritional support tinoziziva kuti munhu kana achinge apinda pamapirizi aakuda nutritional support asi pari zvino hatisi kukwanisa senational health council uro sehurumende kuti munhu wese apinda pamapirizi tobva tamupa chikafu chikafu tinenge taakutsvakawo kune vamwe mapazi anotibatsira kunyanya ikoko tine madepartments ehurumende anenge achishanda ikoko saka denda iroro rechikafu rikazivikanwa vanhu ivo vanobatsirika.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri tina mufundisi Moyo vari parunhare. Makadii mufundisi Moyo?
Baba makadiko?
Aiwa tiri mupenyu, ngoti dimu tinzwe zvamakatakura.
Zvakanaka, ichikutanga regai nditende vagoveravo. Ndine mubvunzo mumwe nekurudziro dzingaita mbiri. Mubvunzo wandinawo ichikutanga regai nditende zvangu nezvezuva yekurangarirwa kwaro. Tira kutenda zvikuru nekubatsiridzwa kuri kuitwa chirwere ichi, notiri kuona mazhinji ziri kurarama zvasiyana nekudhara kuya pakambopinda dambudziko richipedza vanhu vakawanda mukati menyika yekwedu. Tinoda kutenda zvikuru nana vagoveri nevamwe vese misangano yesente izvozvo. Mubvunzo wandinawo ndisandazokurudza ndoda kukurudza izvo ndiwo kuti kunyanya vari kunze kuno kwenyika ndaona vanhu vakawanda zvikuru vanenge vachiva nedambudziko rechirwere ichi kana vachipuwa mapiritsi ekuno kunze kuno kuti like kuno South Africa. Ndoona vazhinji vachizopesa vakaenda kumusha vane imwe situation isingatarisiki. Tobvunzo kuti zvinokonzerwa nekuti kusiyana kwenzvimbo iri bhozi vazhinji vanoenda kumusha vakurwara serious vaive. Vanogona kusvika vachiita zvakanaka vachipora vari kunoku vakarwarira kuno vakapuwa mapiritsi kunonzi yaakaundi wati here zvekuti zvinonga zvatomuramba zvekuti munhu utozongomuindisa kumuti amene akapora asi asvika kumba achipora. Saka mubvunzo ndobvunza kuna vagoviro zvinokonzerwa nei kusiyana here kwekuti ari kunze kauti ari muzimbabwe kauti mapiritsi iwo pachawo anomusiyano here kuti uri kunyika iri kupi kauti iri kupi bhozi ndaona vanhu vakawanda vatinopesa chiti vatinokurota achitopesa vaenda kumusha nokuti padai saizvozvo ndomubvunza ndoda kutobvunza chazoteera zvangu paredhiyo nenguva yopesira. Imwe ndawaenda kutaura nezvayo ndirokurudza vanhu vakawanda zvikuru vekumusha vese vakateerera chero nevachazodownloada panguva inotevera kuti zvinhu zvakakosha zvikuru kuti vanhu vagone kunwa mapiritsi avo nokuti tiri kuona vanhu vakawanda vari kusvika pakutukisa zita rajehovha mwari vachinge varegeswa mapiritsi akafana neHIV iwawa kana nekusarapwa zvinhu zvii zvakasiyana siyana vachinza takitirai munamato zvapera tinogona kurapa zvoi zvakafana neizvozvo. Tiri kuona hama dzakawanda zvikuru dziri kufa dzarega mapiritsi nongorwara zvivarimo batofa. Sada kukurudzira vanhu vakawanda zvikuru nesiwo tiri vanhu vanonamata mwari tinonyengetera vanhu tichiudza vanhu nezvemanzomu yamusveni asi kuti pana yakafana nekuti kana vanhu vachinge vane zvirwere zvavainazvo zvimwe izvi hazvinei namwari zvoda kuti vanhu varatwe pakurapwa kwavo nokuti zvimwe zvinodo mwari uroya ungaindi kundopuwa mapiritsi kana kurohwa nezvitokuru kana nedzimwe nhamo hadzinga di mapiritsi kana umwe uromba udi mapiritsi unotoda shoko ramwari. Saka zvimwe zvirwere zvakafana nezvehiv vana kenza nezvimwe zvakasiyana siyana notikuona vanhu vachiwanda vachinzi ha ndakanzisiya mapiritsi naprofeti kauti namufundisi wangu chichi asi nokufamba kwenguva vanogona kufa nenhaya yekuti vamwe vanokwanisa kuona kuti viral load yavo yapera pasaavaisina aisi pa1 kana pa2 kapa4 vobva vati ha ndakatochekwa nemadhokuta kunonzi ropa rangu ranaka vobva varegera mapiritsi vanokusvika pakufa. Saka ini zvangu samufundisi ndinondikurudzisa hama dzangu dzakatirira kunze uko kuti kana makabatwa chirwere ichocho rambai muchinwa mapiritsi enyu musagona kumira nekuti nhasi unotikuona vakawanda vari kutukisa zita ramwari pose pose kunzi
ndakaregeswa
namufundisi saizvozvo.
Thank you Amoyo. Regai tinzwe tichakupai mukana kuna vagoveri vakupindurai tinemumwe muteereri ari parunhare izvozvo.
Zvakanakai.
Thank you so much. Tina vamanhanda vari parunhare makadi.
Ndiri pavangu nevajonga handizvo kuti munani navadari venyuese.
Ndina vaGibbs Dube ndovandinawo pano asi tine vadare vatrust goveri vekunational AIDS Council navadhumisani Nkomo veZimbabwe Adventist AIDS Ministry. Saka vamanhanda ndinotemba nemi munondozva kuti makarova neshona munova marova futi nesindebele.
Ndiri pavangu nevajonga handizvo kuti munani pakona vagari venyu nese.
Halo vamanhanda muripo here parunhare? Halo ndofunga taita dambudziko nenhare yavamanhanda tiri kunzwa iri kudzokorora zvavambotaura ndo zviri kudzokorora regai tiedze kuvafonera zvakare.
Tiende kuna Sikombuzo. I think it's still holding.
Let me just taura navo tinzwe.
Okay, baba Sikombuzo moyo ndokukona tsumani. Ukona tsumani baba moyo?
Bendicela ukucontributa lapho.
Contributa kunapo baba Enkomo.
Yes, ndifuna ukucontributa kuzikhulumi zonke zona ezikhulumele including this guy wenaka. I think I can also speak Shona.
Yeah, maybe.
All right. Mm-hmm. Okay, maybe I'll start with the umfundisi. Ngiyabonga nge-contribution yakhe. Mina ngile 29 years ngadiscover ukuthi ngi-positive and then ngile 15 years nginatha ama-ARVs. And ngiyabonga ngokukhuthaza abanye abafundisi. I've heard a lot of stories and ezinye yazazi ukuthi zilamanga phakathi and labafundisi abasuka ba-decay umuntu ukuthi you are now negative. Isilogan esilaso thina sinatha sikhuleka tinomwa tichinamata oro tinonamata tichimwa So we encourage kuti we rather pray for someone kuti akwanise kusvika pakuno torwa ma tablets than kuita ma stories yeku declare someone negative. Present atisati tane munhu one atova negative in any way, whether through tablets or whatever mnamato and so forth. We've had a lot of stories and we've discovered with Mamacho ane kunyepa. So we I'm actually encouraging people very positive. Never attempt kusiya ma tablets. Imwa kuti urara. And I'm encouraging men, let's not be proud. Usatombonyare vamwe vanhu vakaona varipo munyika kuti usipongwisa vavanto ovathole vekhona elizweni usufiti sendisekele kunata not. And then bese mbuya kumoyo from Johannesburg akati busugovera ugovera ndzavuya kuye futi ngikhuluma ngesishona because I believe NAC is now a private organization. They are running their own business, making their own money. They don't care nevanhu. I will support my statement and put out. As it is now, pane havoc iripo kuma reserve. A lot of people have actually defaulted my tablets because of Nenya HCAP. I'm taking second line. You can't take second line or Usina Chikap. So you need food. And besides the second line, first line, all my tablets and my ARVs, they need food. And they're not. They are actually driving expensive cars, vanotenga, vanochinja motor every year, and they are doing a lot of my allowances. Even now, we are talking of whatever their program, I don't know whether they picked two or three people, very positive, going to that golden function. And in I'm tend to differ, NAC is doing nothing on addressing my problem. Because man, we as soon as Twitter and Nenya ends there, and if I'm one so tired, because I if I take my tablet, and then those who are in Dara, you know, so you want to go. And you have got no excuse. And if you are saying, Tiruku commemorator, 8 day, Tirangara and Wagafa, what about the orphan Wagafa, and Wagafa? You are not even attending to those. You have your own program, and you make sure with the Muruitama program, Pamunono Itaji, Pamunono Itamat. NAC is no longer serving. And I wonder, it's unfortunate whether this government might take another action what exactly is happening, NAC. Problem here tonight, kuma reserve. People travel long distance, 10 kilometers, 20 kilometers. And can he explain, what NAC has done, kutivani wakwanise kuasesa ma tablets, paduze. And at the same time, helping run with Wakwanise Wumwa. Do you know, in Zimbabwe, we've got a lot of people who are very educated and people who can write my report, false report, but my voice is it's a true report. Whatever NAC is reporting is not exactly what is happening in Zimbabwe. And we have a lot of high rate. What are you doing? Nenya Elana, because statistics are very danger from 10 years, which end up in 22. And a lot of akuna ma programs akadaro. And do you know what's happening now? People are now very clever, including NAC. And the NAC, I'm standing, I can even stand where the Chugu challenge I, you have a very big problem. My programs, you are just doing your own program, but you are not attending to people. You are not attending, especially in the Noto Chema Nilan Waruma Reserve. Abantu abasema kaya, abatoli kudla, and even atoli kudla, by a default like my tablet, bahamba imango emite traveling long distance to seek treatment.
Yeah. What do you pendule ubaba kobera?
Va govere ndofunga manzwa zvataurwa navankomo pamusoro pe zvavari kuona zvavanofunga zvoda kugadziriswa pa National AIDS Council. Munga pindura.
Chatanga kupindura nezvataurwa navankomo. Padinenge ndisina kupindura ndinovimba muchandiyo chidza.
Okay.
Nekuti ndandisinganyire pasi ndanchisa mupfungwa. Chekutanga ndechekuti National AIDS Council ndichati vateereri vazive. National AIDS Council iparastatal kana kuti department riri pasi peministry of health. National AIDS Council maoperations ayo anodependa neyatinoti AIDS Liaison. AIDS Liaison yatinowana inobatirwa kuvanhu vari formally employed. Saka pa AIDS Liaison yatinowana ndiye kuti 50% yacho utori mutemo wecabinet wenyika. 50% wacho tinotenga mapiritsi atinoti maARV zvine chekuita nemaARV. Pa 50% ya Sara ndeye atakuita anonzi maprevention activities yekudzivirirawo nekukurudzira vasati vabatwa neutachiona kuti vange vachishanda vachishandirwa vachiwana maservices kuti vasabate utachiona. Saka se National Youth Council ndiyo mari yatinoshandisa iyoyo. Zvatinoita zvese zvinoongororwa zviri pachena zvekuti vanhu vari semuteereri atanga apedzisira kutaura. Tinoimba kuti vanogona kuongorora zvese. Tinoauditwa every year ende maaudits edu anoburitswa pachena mumanewspaper mumachii. Dzimotikari inoshandiswa neNational Youth Council tinodziwana dzakapedzisira dzachona. Tinodziwana atinoti mapartners anotipa kuti tinge tichibatsirikana. Iye zvinezvi taane makore anodarika mashanu tisina kushandisa mari yenyika yatinoti edlev kutenga dzimotikari. Hatina izvezvi, titori nedambudziko rekuti mota dzatinadzo iye zvinezvi kuti tidzitenge tinoda foreign currency. Saka iye zvinezvi hatina, taane makore anodarika mashanu. Asi chinoitika padzimota dzinogona kunge dzichioneka kana tichifamba semafambiro eHIV, anogona kunge paine sticker rehurumende, kuita sticker reNational Youth Council, poita rei kumapartners atinoshanda nawo. Handi mari yeAIDS Lash inenge ichishandiswa, imari yemapartners anenge achiita kuti basa rienderere mberi. Toenda atinoti malong distance, zvipatara zvose zvemuZimbabwe, atinoti mapublic health institutions, zvipatara zvehurumende zvemakanzuro, zvaakukwanisa kuisa munhu pamapiritsi pasina chiremba uye munhu achitorera mapiritsi ake pachipatara ichocho. Saka zvipatara zvose vanhu vaakukwanisa kusvika, atinoti mapublic health institutions, makliniki ehurumende neekanzuro. Kune vasingagoni kusvika pane atinoti macags ekuti mucommunity vanobatana vari pamwe chete, vangave 10 vangave 15, votuma munhu mumwe chete kuti anga achienda kuchipatara kunotorera vamwe vese mapiri 3 months zvichienderana nachirembawo kuti avapa vechii. Saka munhu iyeye ari 1 anoenda unotorera vamwe 10 kana 15. Ndoo zvatiri kuita kuti vanhu malong distance anga achiita mabiki kana kuti kune nzira kana kuti kwaakunaya kwaakuita sei. Then toenda pamaorphans anonzi akasiyiwa nedenda reHIV. Isusu seNational Youth Council tati pane imwe mari inenge yasara tinoiisa kuhomwe yehurumende inonzi BIM. Gore negore tinoisa mari inokwana 1 million ichienda nekumhiri kuti ibatsire vana veBIM. Vana veBIM ava kana vaakubatsirwa havazoudzwe kunzi iwewe mingi nanga mari iri kukubatsira yabva kuNational Youth Council. But homu yeBIM ine vanhu vakawanda vanoisa mari dzavo mukati imomo, kusanganisira National Youth Council. Ndopatiri kuti BIM kubatsira maofani. Isusu taitombozviita zvekuti taenda kunosarudza vana vedu, but bataona kuti takawandisa tinojubriketa maefforts. Regai tiise muhomu imwe chete yehurumende inonzi BIM. Department rehurumende rinoita nezveBIM roita izvozvo. Chechino chataurwa ndedzemachechi. Machechi tinoiti sleeping giant. Nearly 80% yevanhu vemuZimbabwe tinoziva kuti musi wesvondo kana Saturday kana China kana Chishanu vanoenda kumachechi. Saka tiri kutora vemachechi tichivatsanangurira zvinoda kuitwa muHIV, kunyanya zvavataura izvo zvekuti vanhu vanozenge vachinzi vapora. Chinoitika ndechekuti munhu kana achinwa maARV yake akaanwa zvakatarwa, anezenge aakutarisirwa kuti mwedzi wechipiri wechitatu achinge anwa, viral load yake, uwandu hweutachiona huri mumiri hauchaoneki, kwete kuti asisina HIV. Ndo panonzi munhu aakubuda achiti inini ndarapwa. Saka ipapo tinenge tichikurudzira vemachechi, vakuru vemachechi tiri kuvatora vese tichigara navo pasi kutaura kuno tine rubatsiro rwatiri kupuhwa kuti tinge tichishanda nevemachechi. Asi tinoziva kuti vemachechi vawandisa zuva nezuva kana kuti svondo nesvondo, panobudawo chechi dzabuda, taura zvadziri kutaura. Asi tine maorganization atinoti maumbrella bodies dzovatiri kunyanyashanda navo iwavo, but tine danho ratinoziva kuti kune machechi anomuka nekumuka, asi todi dambudziko ratina rema chechi yani touya kuvanhu vavataura kuti musi uyu vanhu veHIV vakadezwa kana kuti chii tine programu yatinoti meaningful involvement of people living with HIV. Vanopuwa mukana musi iwoyu wekutaura zvavanoda kuhurumende wekutaura matambudziko avari kusangana nawo. Saka vakuru vavo vakapuwa mukana wekutaura, ende chimwe chinhu chavakataura ndo chiri kutaurwa chefood. But tiri kuti isusu homo yedu senational AIDS Council ndingatokupei nemafinga kuti pagore ezvinezvi tinenge tichitarisira kuti tichatora kana kuti 35 million, 39 million ndo yatinowana. Asi tinoramba tichiti homo izuva iri tinenge tichishevedzera kuhurumende zvekare, ende zviri kuita vanhu vari kufona tinozvitenda senaki kuti vanzwiwewo nezvatine voice redu rinzwiwewo kuti tiri kuti chipanyaya yemari yemaresources mari yatinayo haikwani. Asi chitibatsire kuti kana tichinge taisa vanhu pamushonga vange vachiwana chikafu, ende voice redu tinoritenda kuti rirange richibuda senational AIDS Council tizikanwe kunzi izvi ndezve chokwadi zvatiri kutaura. Saka ndinoti muchidimbu ndinenge ndapindura mumbune kana pane imwe yandasiya ndinogona kundiyeuchidza ipapo.
Thank you so much. Aiwa, tichapawo futi mukana wekuti muzotsanangura nerurimi rwechirungu kuitira vamwe vagozonzwa. Then tichapawo futi mukana kuna vankomo kuti vange vachipindura pane zvamataura kana kuti vange vachitsinira. Iye zvitombotora muteereri, tinava manhanda tavabatira kwekanguva. Vamanhanda makadi? Halo, vamanhanda. Halo. Ndofunga nhare yevamanhanda inenge iri kunetsa nhasi. Vamanhanda?
Yeah,
ah, Gibbs, I think this line is a bit of a problem.
Mm-hmm.
Okay, what Mr. Govere just said is in a part that the National AIDS Council is a department that falls under the Ministry of Health, so it's not like an NGO. And then he says that it's funded by the AIDS levy, and they use 50% to buy ARVs, that is from the AIDS levy, and the other 50% is for the awareness campaigns, and they are audited. So it's an open book, the way they use their funds. Then he says on the issue of vehicles, partners do donate vehicles. And on the issue of long distance, he says most public health institutions around the country are now able to prescribe ARVs to patients. So that also helps patients from walking long distances. And he also says patients form clubs, so they can send one or two people to go and collect on behalf of the other members.
Mm-hmm.
And on the issue of churches, he says that NCA, the National AIDS Council, not NCA, the National AIDS Council, they say they are working with many churches on the issue of awareness, and they encourage people who are taking ARVs to stick to their prescribed programs. And also their organization is helping with their funds. They fund BIM every year. They donate about $1 million to the basic education assistance module, that's BIM.
Mm-hmm.
And I think that's a part of what he said. He'll expand when we give him another chance to do so. Tinemuteereri parunare ndofunga. Hello.
Hello.
And here now.
And what?
Sorry?
Ndivastole.
Vastole, muda ukuluma here kana kutaura kana kuspika?
Kutaura seizvozvi.
Itaura ibva makuluma futi.
Eh, zvino ndinenyaya panyaya muri kutaura iyo iyi.
Yes.
Iyo kuti dambudziko rinonyanya kunetsa, rinonyanya kuti kuti zvirwere zvendambi chinzwa nzvimbo dzadzichinzi dzema hotspot. Kuita ma hotspot enyaya dzimuka zvonyanya zvimwe zvinodrive zvinhu zvese kuti zvike paextend iyo kai. Ishini yamamira anenge akaita zvino. Munhu usati wanzwa kuti vanhu vari kuneseka kana kuti unenge usati wapinga mari haugoni kuzviona. Saka ndaida kuti dai vajonga pavakauya paya towards my elections makamboenda kunonzi kuruseva chireko makandoonawo chii chiri kuitika. Kana some of these places dziri kutaura maindoonawo kuti kuvanhu vanenge vachineseka kuti iko zvino kuno umwe munhu asitorina kana chokudya. Saka zvinozodrive kuti munhu aite zvinhu izvozvo.
Asi ndokuva kana mambo terera vagovera vachitsanangura kuti sedunhu ravataura masports avataura kuti mahotspots vapa tsananguro kuti sedunhu remazowe rine zvikonzero zviri kudrive kuti dambudziko reHIV ringe richikwira vataura nyaya kuti kuri kukorokozwa saka kunowanikwa mari zviri nyore zvinoita kuti nezvikonzero zvamuri kutaurawo imi zvenzara vamwe vanenge vasina mari vazopindawo mukunge vachiita ushamwari nevanenge vaine mari vopedzisira vaita zvepabonde zvisina kuchengetedzwa.
Paita uchikapo vanomhanyira uchi uhwo mari iyoyo kandi ndiye ndinotirarame zvo.
Saka
paita uchi ndopatinounganira paita uchi ndopatinomhanyira.
Ndikutotsanangura kuti zvamuri kutaura zvatombotsanangurwa ndikutokutsigirai kuti vatsanangura vagoero on that one kuti no dambudziko iro ndo rimwe rezvinhu zvinodrive kuti HIV iwande mumatunhu makumi maviri avataura vati mahotspots. Taura henyu.
Zveshuwa, ndo zvinokonzera zvakaenda kungonditaure kuti ndita ndo zvinhu zvinokonzera kudaro pepa mune chimwe chaigona kuita taiwana rubatsiro rungabatsira kuti vanhu vaone zvinhu zvinoavhoida kuti vanhu vazoita zvinhu izvozvo nona zvinhu zvingaita zviri nani.
Thank you so much, Vastoli. Vari kufona
tonzwa kuti izvo chaku percentage yacho yakutoramba ichikwira saka tatokanganwa nezvazvo izvizvo.
Yeah, because
zvino zvobva zvatanga futi kukwira nokuda kunetseka kwevanhu.
Kuvarairwa ikoko ndo kunoita kuti makonzo kana inda zviwande mumba nekuti takanganwa nezvazvo.
Zveshuwa mundifonere mangwana pa live talk.
Ndizvozvo.
Ndine faira chengetai nhamba dzangu muzondifonera mangwana ndine faira enda kutaura pano mangwana.
Muri kupi dunhu ramuri?
Ndiri kumasvingo.
Masvingo, imi muri kuonawo basa riri kubatwa National AIDS Council here nemamwe masangano panyaya yatiri kukurukurawo yekurwisa neHIV AIDS.
Yeah, zvinooneka.
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 Aiwa, tinotenda zvikuru vaStole morara zvakanaka.
Zvakanaka.
He gives yeah, Mr.
Stole. Masvingo netara.
Yes, Masvingo netara. He's supporting what Mr. Govere said about those hotspots. He's saying because most rural areas, people are like poor, they are facing hardships.
Mm-hmm.
So if somebody comes like a Korokoza with money, he's bound to entice whoever he wants, and that's how HIV is spreading. So he says the hardships people are facing, mostly in rural areas, are one of the drivers of this prevalence.
Yeah.
I think you can bring in Baba Nkomo.
Yeah, Baba Nkomo, ngase sikhangela ke ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Kudala kwakho lalokhu kuthiwa abstinence, ukuthi umuntu ume ukuthi uye emacansini uze ufike iminyaka kumbe engu-18 kumbe kusiya phezulu. Kambi abstinence yena le kuyasebenza kumbe sokwabuya lezinye inhlelo ezithize?
Ngikuthi bengisasela ama issue lo this guy from NAC, but yena ngizawukhuluma later, but uhluphe esilalo khathesi. Eqinisweni elikhona mina bengifuna ukuthi this guy utonko umbani
ukovera
ukovera from NAC kumele avume ukuthi eZimbabwe we still have a problem of HIV and AIDS lokuspreada kwayo. Abakamanage ilutho. Of course, they've got some report, very appetizing reports. Aveza ukuthi they are doing something. Kasali ukuthi kulonkulu phani something okwenziwayo. No. Izisi akasukwani lokho. But eqinisele khona, we have a problem. I-abstinence, you are talking of abstinence, that language in Zimbabwe no longer, Isa exists. What they are actually promoting, they are even encouraging abantwana at the primary school level to use condoms. That's the language. I've attended a lot of seminars being done by NGOs, even in school. If you are now active, please protect yourself. Talking to kids. I believe myself, I want to use a condom to protect themselves. But we should be preaching the abstinence way, because that's the only way in us natives. Let's abstain and wait until you are mature and also was what I'm getting into marriage and that's where it happens like Carissa whatever activities in Carissa. But in Zimbabwe, that is, that language, a abstinence, no longer exists.
1 second, Baba Nkomo. Baba Nkomo, one second. I think Lapa, that's a very critical point. Let me go to Mr. Govere. Mr. Govere, in English, can you respond to what Mr. Nkomo is saying? Because he's actually alleging that you guys in the National AIDS Council have actually abandoned the abstinence kind of campaign. And now you're even encouraging kids in schools to use condoms. So he's got an issue with that. Can you respond, Mr. Kovere?
Okay, thank you.
Yes.
What we've done is National Aids Council, one of the major mandate for National Aids Council is to coordinate the HIV and AIDS response in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So there is a mixed or a misconception about the condom use in schools. What we do in schools, we are very happy that the government has supported us to introduce a curriculum in the mm-hmm. schools so that from preschool we start to teach about HIV and AIDS. And we take them through stages. There are certain stages in the school, in and out of school, where we don't talk about condoms, where we talk about what is HIV, how is it transmitted, taking the kids from one stage to another. So the issue of condoms in schools is a misconception, which is not there. What they are taught in schools is an HIV and AIDS curriculum, which meets the needs of a person at every stage of life. We know that with the children, we are being born HIV positive. They get it from their parents. So when they get into school, we then teach them about HIV and AIDS relating to their needs and their stage in life. There is nothing about every student in school being taught about condom use. We still have, we call it the ABC strategy. We still have abstinence. And if a person fails to abstain, we then say be faithful. If a person fails to be faithful, then we say condom use, depending on the age and the stage of that person in life.
Mm.
Then,
just
we have, answering to other problems, in short, we have, there's been a question about people who are out of country, they come in bad state and so on. As a region and globally, we follow what you call World Health Organization guidelines. We have the same treatment regimens in all those countries. But what we've discovered is that other countries, they demand a person, an immigrant, to show their passport, to show what. So these people, some of them, they shun these public health institutions because they don't have proper documents. So we are working with other countries. It's now not a requirement for person when he's requesting health services for the health service providers to demand the immigration status of that person. So they end up going to private doctors, to private or to street vendors and so on to seek for treatment. And these people, when they go out of the country, we encourage them to take treatment. They should explain that they are going out of the country for 3-4 months or so, so that they are given the stocks or the drugs which last for the period they are out of the country. But some of them, they are not open to talk about their immigration status where they are. That's where we find problems, where they change the regimens, where they work, and they come back in bad state. And we are also very happy as National Aids Council that we've formed what we call community monitoring groups. These community monitoring groups are groups formed by people living with HIV who are accessing treatment, so that they move around and see what we are seeing as a National Aids Council or as government. Is it true? Is it what's on the ground? Are people accessing treatment? Are people accessing all the services which we are seeing? So these community monitoring exercises are carried out quarterly in all the provinces. These are independent people, so they come forward, they tell us their challenges, and we try, and they present it to Minister of Health and to NAC so that we solve those challenges. And the other thing, which is Zimbabwe, we should actually be celebrating that Zimbabwe is one of the countries which is considered to have successfully implemented HIV and AIDS programs. And many countries are coming to Zimbabwe to learn about what we've done. In Parliament, we have two committees who specifically look into HIV. Mm-hmm. We have the thematic committee on HIV and AIDS, who are the senators. And in these thematic committees, we both have, it's apolitical, we both have equal number of MDC MPs, equal number of ZANPF MPs. And when we are talking about HIV, we are very happy. They don't take their political lines. and they have been assisting, they have been carrying out their oversight role. Mm-hmm. And at Law House, we have a portfolio committee on health and child care. And these committees, if you see, they are chaired by MDC, but they don't form political lines when they are coming, when you are working with them. They are state members, and they come both MDC and ZANU-PF. They don't take political lines when they are looking into this. So we have, yes, I can assure Zimbabweans that we have many oversight bodies who look into National Aid Council and see to it that it's implementing its mandate.
Apart from the
audit, we have also parliamentarians, we have also NGOs who also look into that.
Thank you.
I think I have partly answered into that question.
Just hold on, Tingo Toram Terri, Tozoka Kwamuri, Eva, Govere Nankomo, Tina, wa Donald Mamboma, pa South Africa, Magadiva Mambom. Aiwa tiruwa penyu mambo tibate itaitra kuti mwane mukana wekuteerera zviri kutaurwa tisati kuti mutaure chimbo tipaiwa zvamuina
ina ndiwo uri moyo nyange ndikabata kubva chirongwa chitanga asika chitere chandoda kuti avanhu chekuti mukoma ide hurumende yedu ka yaigona kuti ma NGO ashande asina kushungwa maoko nokuti ma NGO tikatika kuti ndiwo atinongora anongobatsira mukatika kuti office ya president yanga yaipepa yanjini ndiyo yagara ichingobatsira nyange vakati pane masanctions pane chii but tinongoona kuti America yagara ichingobatsira Zimbabwe zvakare uye tinoona ma NGO akawanda Oxfam Care Plan ndiwo anonyanya kubatsira saka iye government pachayo ka inogona zvayo kutitara kumashure yopa vanhu vanoda kubatsira mukana vasina kuso vasingashandi vachiteveregwa nemati aio kana kuti pazvirongwa zvavanenge vachiita vangoshanda vakasununguka ndiona sekuti iro noti iyo government pachayo tikatitaura nezvenyaya iyi tiwo vachiti hatina mari asi iwo havo mota dzinodhura vanotenga saka kana tatika pane zvinhu zvinobatsira ruzhinji ndo panotaurwa kuti masanctions anita obstacle but kana zvichingova zvinhu zvavo ivo eda kuzhari dzavo hamota vanotengerana pachavo hadzinodhura saka ngaita tichatarisiri kuhurumende det hurumende yacho yakwanisa kuti create environment inenge yakanaka yokuti ma NGO andaobatsira vanhu ka abatsire munhu tikatarisa ticharangarira gore riya vamaluleke pavaiva vagavhena kumasvingo pavakatomboramba ma NGO kuti aoperate mumasvingo saka hurumende zvayo yangokwanisa kuti vane chido chokubatsira tinoziva kuti kune vanhu vakawanda chaizvo vangabatsira denda reHIV kuti ridzikire iye tinoda tokumbira kuti patiwe maoutreach kumamisha nokuti kumamisha kwagara kune challenge yekuti zvimwe nzvimbo hazvitosvikiki hakuna mugwagwa inosvikako zvakangosarira kumashure like nzvimbo dzakati pana bhiringa saka muchakati kweiyo ichiva nemumwe munhu anenge asingatombozivi kuti zvakamira sei pahiv kana kuti chii chinga zvaita maoutreach akawanda chaizvo vosvika kumaruvhevha kune vanhu vanenge vari pana mupini wasoto kauna nhu aya vakasarira sarira vanenge vasinganyanyi kuziva vasingakwanisi kuva neaccess kuinformation kana kumapepa vasingakwanisi kuva vasingakwanisi kana redio chaivo vanenge vasina saka dei hurumende yaita zvinhu zvirongwa zvakadaro ichifamba ichipinda muvanhu kana kuti ma NGO atiri kuti vanhu zvavo apinde muvanhu iye hurumende ichivapa mukana unonge wakasununguka vasingazoshandi vachititotanga tavheta vama NGO anobatsira ona sekuti zvingabatsira mugoma jonga.
Thank you so much vamamboma tinodaira kuti National AIDS Council vari kunzwawo izvozvo pamwe chete nevesangano reZimbabwe Adventist AIDS Ministry varipo pano pachirongwa tina vagovere navankomo todaira kuti vanzwawo kurudziro yenyu. That's Donald Mamboma, one of our regular callers and listeners. He is saying that government must allow NGOs to work freely in Zimbabwe. That will help in the fight against HIV, AIDS prevalence, and also he's talking of outreach programs in rural areas. He says this will enable people in rural areas, mostly those in remote areas, to know about their statuses and also to know about the HIV AIDS epidemic. So you can get in.
Baba Nkomo, sihambe ku team yalonyaka. Team yalonyaka kati siti know your status. So kuzima kanganani ukuthi umuntu abe kwazi ukuthume njalo emzibeni.
Okay, maybe before ngaka comment lapho,
yeah.
I just want to come kuna Mr. Govera. And if he says zvaibvuma, because I know myself, I suspect myself kuti ma-auditors havanotsvaga, havanovabhadhara mari. And the end of the day, auditor abhadharwa mari, he cannot say anything. Why can't ivo varege kutsvaga those auditors? that is public. Can you bring auditors? I'm not the one that we are transparent. The individual is not. Fine, you've got cars, Zwamuno Poor Nima Partners. But you've got cars, that is Zwamuno Tenga using the aid level. And I'm saying, because I'm an activist, I've been actually pushed away, which, you know, you talk too much.
Mm-hmm.
But I'm challenging that. And again, he's saying, which my public hospital. Like, you're talking of a public hospital who reserve. Bamwano Ifambira, 100 kilometers. And you are saying, which Vano Sarugamunu, who sponsors that person? Anopamba Chino Torabanu, my tablet. End of the day, Kanamari is people, which means these people are Vano Sukwani. Are you as NAC doing something to make sure that you are, even those team who are Vano support or Nemari, so that Vakwani Sabunu Torabanu, as you are saying? But in any, I'm just seeing you, Uchitaura, is somebody at the head office receiving just a report, not knowing exactly what is happening on the ground. People are struggling. People are suffer, especially when it comes to eating. And then coming to the field, know your status. Like what I've said, I'm a man, and I know I've seen men, I've worked with men. I know with a lot of us, Varume, it's a good encouragement. But most, I will encourage, because a lot of men, long-keeping as I'm a status of their HIV or negative.
Mm-hmm.
I'm encouraging that before going to diabetic people, they don't have any problem. They don't have any problem with other things. That's why we've got other clinics where people are treated syphilis and what other diseases. But the problem is knowing your status, being positive or negative. We are encouraging men. And as men, Tinofana Buto encourage other our friends, even Neva Navetu, so that Tikwani is a protector. Because most women do very vulnerable. Because if Isusu Arume Tikwani is a good test, which means, because most Wakazi do want to manage Wuno Lotarisa. And I've discovered with the program, who Kulmani Station, whereby, I mean, some women were saying we are positive, but we are afraid to tell our men. I'm saying, more should be done, especially when addressing the issue of knowing you said it's special to men. But I still have got a lot of questions with NAC. NAC, they look for their own auditors, and those auditors, they speak their own language. Why don't you even bring it? Myself, I still believe NAC, they abuse a lot of money. Why don't we have auditors even outside the country, so that they can say anything from we have actually investigated.
Uh-huh. Yeah. What is the chance of Pendulege, Ubabu Kovera? Mr. Kovera, I think you are hearing the accusations. This is a serious accusation that you are actually driving Porsche cars, and secondly, you hire some auditors that you pay in order to, you know, seal whatever you're doing behind the scenes. Can you react? We are only remaining with 2 minutes. But do it under 1 minute.
To that. The first thing is that National Aid Council will receive aid levy. We receive funds from other donors. These other donors are international donors like Global Fund. Global Fund, they send their own auditors from outside the country. They select them using their own criteria. Then they come into the country and they audit what Global Fund resources were used to. So there is no, I think you can see, there is no buying of auditors. Then the other thing, if you see someone, a resource person, we have resources, continuing to pour resources into the national response, continuing to pour resources into HIV and AIDS, like Global Fund, it simply answers that they have confidence that their resources are being used to what they are intended to be used. And these resources are not poured at once. They are poured in batches.
Thank you, Mr. Kovere. Mr. Kovere, sorry, we are out of time now. Sorry, gentlemen, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Trust Kovere of the National AIDS Council, and Mr. Tumisani Nkomo, President of the Zimbabwe Adventist AIDS Ministry, Zimbabwe. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, watch more shows coming.
Thanks also to our listeners and viewers. Join us again tomorrow on Studio 7. This is Jonga Kandemiri, Njitimurari Rakanaka, Rambamu Inesu, Shirongwa, Studio 7, Deshwe New.